Vachitaura pakuparuru wakwezvakabuda muongororo yavakaita zviri mugwaro rakanzi Command Agriculture Post Mugabe Authoritarian Consolidation, mukuru wezDI Dr. Pesai Rwanyavati, donzvo rechirongwa ichi raive rekuti nyika iwane chikafu chakakwana. Asi izvi handizvo zviri kuitika. Varohanyavati, kunyange hazvo hurumende ichiti chirongwa ichi chakabudirira, zvakabuda muongoro yavo zvinoratidza kuti gohwo riri kutodzikira kubva pakatanga chirongwa ichi. Mumwaka wa2016-2017 uwandu hwechibage chakakohwa munyika hwakadzikira nezvikamu 26 kubva muzana kana zvichienzaniswa nechibage chakange chawanikwa mumwaka wapfuura. Ongororo yezDI inoratidzawo kuti kunyange hazvo hurumende yaive dzera mari yaishandiswa pachirongwa ichi, uwandu hwevanhu vaida rubatsiro hwaitoramba huchikwira, uyewo uwandu hwechibage chaiendeswa kuGrain Marketing Board hwadzikira zvakanyanya. Mumwaka wa2016-2017 GMB yakawana miriyoni nemazana maviri ezviuru zvematani echibage, muna 2017-2018 ikawana miriyoni nezana rezviuru zvematani echibage, muna 2018-2019 ikawana matani mazana maviri ezviuru nemazana maviri echibage. Dr. Rwanyavati, zvabuda mutsvakurudzo yavo zvinoratidza kuti kunyange hazvo mvura isinawo kunaya zvakanaka, mari Command Agriculture haina kushandiswa zvakanaka, ndosaka nyika iine nzara.
Mari haisi kushandiswa nemari, haisi kushandiswa kuita zvayakanzi itwe, iri kushandiswa zvinhu zvirizvo. Plus vanhu vanonzi vaite Command Agriculture nenyaya yekuti Command Agriculture inenge ine mauto mukati kuti vanhu vanotosupervisa programi vanhu vekuministry of defence, vanhu havakwanisi kutaurira maofficials aya kuti isisu munzvimbo yedu yeuyu yatinayo kuno kudzaka kana kuti kuno kucholocho tinoda zvakati 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 kuti tikwanise kuita production inobatsira sinfudzeri. Vanongouya ungonzi vongopuwa mbeu, pamwe mbeu yachoni kune kusina irrigation, haikwanisiki kuti vaishandise kuita production, inopedzera yatengeswa kana kuti yatoitwa zvisizvo zvisingaenderani nekuti ishandiswe for Command Agriculture.
Vatiwo zvikamu 11 kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa paongororo iyi zvakataura kuti hazvifari nemutengo wechibage weGMB, uye chirongwa ichi chiri kutadza kuti varimi vaendese chibage kuGMB. Ongororo iyi inoti nekuda kwaizvozvo zvikamu 45 kubva muzana zvevanhu zviuru 50 vakawana mbeu nerumwe rubatsiro muna 2016-2017 pasi pechirongwa ichi havasati vadzorera mari yechikwereti ichi kuhurumende. Varohanyavatiwo, zvakabuda pachena muongororo yavo kuti vanhu vazhinji vari kuwana rubatsiro pachirongwa ichi havakodzeri, uye muchirongwa ichi mune zvematongerwo enyika zviri kupindwa mukati zvichigumisira zvapa kuti pasave negoo rakanaka. ZDI inoti Command Agriculture chirongwa chakanaka chinogona kubatsira nyika kana chikaitwa zvakajeka pachipiwa varimi vanokodzera rubatsiro rwekurimisa.
Tinoda kuti Command Agriculture kana kuti programu iyi isava nechokuita nemauto, itwe nemacivilians anoshanda muhurumende kana kuti kuministry of agriculture ichisupervisewa neministry of finance vanoona kuti mari dzinoshandiswa sei. Asi izvi zvinoda kuti itwe audit yakachena kuti ndiani anoishandisa, yabatsira nyika chii, magetsi aripo angaitwa kuti tive ne food security munyika medu ndapi. The Command aspect of it hatide zvecommand ndezvoku ani iye haifani kunge iri Command, hatidi zvecommand agriculture. Tinoda open agriculture iri pachena inobudisa zviga zvokuti munyika tisatema kana nguva yenzara yaitika.
Mumwe murayirisi wepachino University of Technology Dr. Ted Mungwari vatiwo gwaro rezDI rinobudisa pachena kuti Command Agriculture iri kutadza kuzadzikisa zviga zvayo, uye dambudziko iri rinofanira kugadziriswa kuitira kuti nyika isarasikirwe nemari yekunze pakutenga chibage.
Tinoziva kuti Command Agriculture haisi kubudisa zvayakagadzirirwa kuti tiwane chibage munyika munomu. Chiri kutodzikira pachibage kuti chiwezere. Saka ripoti iri kubudisa pachena kuti Command Agriculture haisi kuunza zvakatarisirwa nenyika kuti ibatsire nyika nevanhu varegere kufa nenzara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvekurima vaParents Shiri kana wokukambani yeSakunda iyo inofambisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti vanoti kudii neongororo yeZDI. Asi hurumende yakabvuma kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka, uye gurukota rezvemari vamu Mutuli Ngube vakatozivisa kuti kutanga mwaka uno vese vanoda kupinda muchirongwa ichi vari kuzonyorera kumabhanga akaita seCBZ, Stanbic, Agribank nemamwe kuitira kuti vapiwe zvikwereti zvekurimisa. Mumwaka wapfuura, Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo yaibhadhara makambani aipa varimi mbeu 43 nezvimwe. Komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee iri kuongorora mashandisirwo akaitwa mari pachirongwa cheCommand Agriculture mushure mekunge mahofisa Auditor General ataura kuti madhora anodarika mabhiriyoni mapfumbamwe akashandiswa zvisina mvumo yeparamende pachirongwa ichi. Komiti iyi inotungamirirwa navatenda ibiti veMDC iri kubvunzurudza makambani ese ane chekuita neCommand Agriculture kusanganisira kambani yeSakunda iyo inonzi ndiyo yakaita basa rakawanda pachirongwa ichi. Donzvo reongoro yeZDI raive rekuongorora kuti chirongwa cheCommand Agriculture chiri kubatsira nyika sei, chinofambiswa sei uye kuti veruzhinji nevarimi vanochionawo sei. Vanhu 200 kubva kumashonaland east, Matabeleland north, Bulawayo, Matabeleland south, Harare, Mashonaland Central neMashonaland West ndio vakabvunzurudzwa muongororo iyi. Zimbabwe yakatarisana nenzara inosvikisa uye vanhu mamiriyoni masere vari kuda rubatsiro rwechikafu kusvika nyika yaita gohwo rakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.